Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 11 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya Vegetari Harari, nokuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti miguta ine vanhu vanotambura.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo yevanhu vane zvikwereti kukanzuru.
Vavariro yedu yeZimbabwe ndeyekutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika. Tiite mari totiwandutse upfumi, tiwandutse mabasa, asi ndo patinoita hobho nemadhokumendi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe.
Apa paitaridzwa namasimba, hatina kuputsa dura, takandocheka inonzi iyo key yaakaisa iye yekuti koya yakwete union key.
Vachinotimba voramba nyaya yekuti vari kuita rusarura pakupa vanhu chikafu kubwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi isichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeswa kwemidziyo yevagari vane zvikwereti kukanzuro. Kanzuro inoti vagari, mapazi ehurumende nemakambani vane zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana matanhatu kukanzuro. Izvi kanzuro inoti zvapa kuti itadze kuita mabasa ayo akaita sekuwanisa vanhu mvura, kugadzira migwagwa nezvimwe. Asi mushure mekupiwa gwaro renyunyuto nevagari vari kutengeserwa midziyo, vaManyenyeni vanonzi vati kutorera vagari midziyo kwange kuchiitwa nekambani yeWorld Cash Debt Collectors kumbomira. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano revagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe mwoyo.
Nyaya yatanga tiri mushishi nayo kubva gore rapera, tichizama kuti tizivise makanzuras edu, tizivise even meya vedu nevashandi vekanzuro kuti haisiyo nzira yakanaka yavanofanira kunge vachishandisa pakukolekta zvikwereti. Hongu zvikwereti tinazvo, hatina kuramba kubhadhara, asi nemaomero akaita mamiriro emupfumi munyika, vanhu vanongobhadharawo pashoma pashoma pavanenge vakwanisa kwete kuzotumirana vanhu vanoiva vachitora midziyo munenge mushandisa uye inoitawo kuti murarame zvakanaka mumaguta. Handingangoti idambudziko kutanga tinaro kwenguva yakareba kubva gore rapera, kubva pakanzi vanhu havaite basa rokuronda zvipereti zvatinazvo kuguta reHarare.
Vanhu vanga vachirasikirwa nemidziyo yakaita sei apa?
Vanhu vanga vachitorerwa midziyo yemumba, midziyo inosanganisira mafridge, midziyo yekubikisa, midziyo inongoshandisiwa pamba yakaita semawardrobes, mafridge anambotaura, furniture inoshandisiwa pamba.
Saka pane zvakatotengeswa here?
Kutaura kwatiri kuita kunoku, vagari vakawanda vane zvinhu zvavo zvakatotengeswa, asi hapana kutobudawo mari yakatowanda yekuti inganzi ingabhadhara zvikwereti zvavanga vanazvo. Zvinhu zvatengeswa asi munhu achingori nechikwereti kuguta reHarare. Saka zvinhu zvakatoitika zvatiri kutaura izvi, asi zvinhu zvokuti zvanga zvirongwa kuti zviitwe, zvinhu zvakatoitika.
Saka kanzuri yazoti kudii manje mushure mekutaura navo?
Meya veguta reHarare vaManyenyeni vaanyorera vashandi vavo tsamba vachivaudza kuti vamise veWorldCash pamabasa avari kuita, vavamise basa ravo rokuinda kuvagari vachinokurega midziyo yavo vachitengesa. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare, nokuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti muguta mune vanhu vanotambura.
Asi ko imi sevagari munoti kanzuri ingashanda sei isina mari kana vanhu vasiri kubhadhara mitero?
isusu nyai yotinogara tingoitaura hapana mugari asingadi kubhadhara ende hapana mugari ane mari asiri kubhadhara dambudziko ringova pakuti vagari havatori nawo chouvira havana chekubata munoona maomero akaita zvinhu munyika
sachigaro wesangano rekra vasimba rashe mwoyo vari parunare muHarare. Mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa nezvechikumbiro chavo chekuti varatidzire nezveuori hwavanoti huri kuitwa nemunyori mukuru weguta ravo vacharles muchatukwa. Sangano reUnited Chiredzi Residents and Ratepayers Association kana kuti UCRA rakaisa chikumbiro ichi musi wa15 kukadzi kumapurisa richida kuzoratidzira musi wa1 kurume. Kuratidzira uku kwaida kuitwa pamahofisi ekanzuru. Vagari vanotiwo kanzuru iri kuita zveuori pakutenga nekushandisa midziyo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vashoko.
Hatisi kufara zvikuru nekuti pane zvinhu zvakawanda zvikuru zviri kuitika mukanzuro imomo. Zvinoratidza kuti hazvisi kuita kuti zviende sekanzuro mberi kana tichitaura kuti kanzuro tinonga tiri vagari vemuchiredzi ndopira rokutanga rinobata pakanzuro. Tichibva ipapo tozotine vashandi vekanzuro tinovasanganisa ipapo pozoti iyo management yacho management inonge isinei nevanhu inoita sekuti even vakatarisa kuti havadi zvinhu zvinopuwa nevanhu vechiredzi zvavanonge vachichema kuti iye ndichakwanisa chiredzi iri zvakati 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 havatarisiri izvozvo vanongoita mazvokuda zvavo havanei nevanhu kunyange vanhu vakapa zvinhu especially panyaya dziya dzekupfuura dziya dzebudget vanhu vakanga vakatsikirira zvikuru vachitaura kuti tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati asi unozoona ivo vanongoitawo kungounganidzawo vanhu havo asi zvinotaurwa nevanhu havanei nazvo.
Tiri kunzwawo kuti imi muri kuda kuratidzira uye makatozivisa mapurisa nezvedanho iri makapindurwa here?
Ya mapurisa akambodana vamwe vedu vachida kunzwa kuti zvakamira sei ikoko asi zvinongoita zvekuti vanongonzvenga nzvenga unonzwa kuti mukuru wemapurisa pari zvino haapo kuti ava anokupai mhinduro yakakwana kuti zvakamira sei nekuti isusu tinoda kutevedza gwara rechokwadi rinofanika kunge richiitwa kuti tisvike pakuti tipe nhunhu dzedu kunhafu dzedu kukanzuro yedu pamwe chete nekuti patinosangana navo kana tikavadana vekanzuro havasi kuuya saka isusu takuda kuti tiratidze zvinhu zvedu zvetinoda kuti tivaratidzire kuti isusu vagari vemuchiredzi hatisi kufara.
Mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vari parunare kuchiredzi kwakare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tiri kutarisa mashoko ehurumende ekuti yave kuda kuvandudza urongwa hwekuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika kana kuti ease of doing business. Zimbabwe ine makore akawanda ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Izva pakuti upfumi huende kumawere. Hurumende inoti iri kuvandudza zvinhu gumi nezvitanhatu zvakanangana nemakambani. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano avo vanoti hurumende iri kutodya manonoko.
Izvi zvakatinonoka zvingati zvakatanga tichangopinda paindependence. Petakapinda paindependence ndio petinga takatanga nyaya dzekuti tinoda kurerusa matangirwo emabhizinesi nemafambiro emabhizinesi. Ndokupa muenzaniso, kana uchida kutengesa zvinhu kunze kwenyika kubvisa muZimbabwe kuendesa kukunga kusouth africa kunga kuEurope unoda kufila madhokumendi anosvika 10. Rimwe dhokumendi racho unofanira kunotora kumazoe stationery rinoratidza kuti zvinhu zvotengesa zvinhu zvakachena here, zvakamira sei, zvinomita mastandards here. Uri kubva kuBulawayo kudriva mota uchipfuura matoget uchisangana namapurisa uchiitorwa mari namapurisa parodhi uchibhadhara matoget akawanda wasvika waenda kumazoo kuya usvika ofisa wacho haapo aenda kuHarare womirira orodzoka ukasadzoka bheke kuBulawayo worara muhotera asi unoda kurwisa kufaita kuti unoona kunotengesa zvinhu kunze kwenyika. Zimbabwe pairi nhasi inotoda mari kunze kwenyika dzimwe nyika kubudikidza nekutengesa zvinhu kunze kwenyika asi munhu ndiwo paanonzi anofanira kufila madhokumendi 10 and unoona zvinoitika muZimbabwe nenyaya yeuori hwawanda dhokumendi rese rese rinonga achifirwa icorruption uri kubuda mari paunozopedza kupera madocuments aya wabuda mari akawanda waakuda kunotengesa zvobva zvakaomera kuti unokombita nevamwe kunze kwenyika asi mukaenda kune dzimwe nyika panda madocuments 4 ekungoratidza kuti ndo uri kutengesa zvinhu kunze kwenyika madocuments anofanira kuwanda kana uchida kuti vanhu vasatengesa kunze kwenyika asi haingaiti nyika isingatengesi kunze kwenyika vavariro yedu yezimbabwe ndeyekutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika tiite mari tiwandutse mapfumi tiwandutse mabasa asi ndo patinoisa hobho yemadocuments madocuments iwaya haifanira kunga tisokudhara
ko kuvhura makambani kuri nyore here
uchida kutanga business unotora mazuva akawanda anopfuura 100 uchida kuti uvhure kambani ndo saka muri kuona kuti mabhizinesi mazhinji small business vanonzi vari informal kunzi informal hakusi kureva kuti uri mudiki kuri kureva kuti hausi kuzivikanwa nemitemo yenyika hauna kurejistwa vanogorejistwa sei kuna kuti uvhure kambani unoda $300 iri kudhura nechekutanga madocuments akawanda unofanira kuita mastage akawanda kuti ukwanise kudini kuvhura kambani saka zviri kuita kuti vanhu vari kuita masmall business vasakwanisa kuvhura mabhank account vasakwanisa kunge vachiita business nemazvo saka chirongwa chekuparura vafambisirwa akanaka ebusiness nekuderedza mitengo inosangana nevanhu vari mubusiness chakatononoka hurumende iri kugona ipapo vakatanga zvavo 2015 muna September taani pane mabhill anosvika 13 amirira kuti aende kuparliament dambudziko racho maindire kuti tiri kuinonokera Colgate mazino echipera
ko kune dzimwe nyika vanofambisa sei zvirongwa zvakadai
kurwanda zvavanoita vanongogara muhoo woti chinji kutinisa murwanda wowirirana wobva watochinja mitemo ipapo manje muno muzimbabwe takawanza chikoro ende chikoro chiya chakutipandukira manje kuteera mitemo chifungai kuti kubva 2015 September kusvika pari zvino tine mabhills itagadzira akaapruvhwa necabinet aakuda kuenda kuparliament 13 saka upenyu kwahwo tikutambisa nguva mazino ari kupera tinonova kukwesha mazino necolgate saka chirongwa chekuparura chakakosha asi ngatifambe nekukurumidza nekuchimbidza kuti tikwanise kuparura chirongwa ichi nekukwanisa kubvisa zvibinga mupini zviri kukanganisa vemabhizimisi zimbabwe kutengesa zvinhu ai kutengesa kunze kwenyika zviri kudhura nenhau yemimwe mitemo isina zvinhu zvinobatsira neredi tape kunyange inyambari corruption iri kuwanda nekuti pese panongosa kana nemunhu pane corruption saka imwe mitemo yadao chinja ndeyekuti pashandiswa inonzi egovernment kushandisa macomputers neinternet woclear voces woshandisa system emasoftwares anonge aiswa zvinhu zvakakosha nekuti zvinorerusa macues
asi kubvira zvaparurwa chirongwa ichi muna 2015 Dr Mugano pane zvimwewo here zvinobatika zvaonekwa zvichigadziriswa
chinobatika paground hapana pane mastage mairi pane stage yekuti patanga taparura chirongwa toita mitemo inonga yavapo mitemo iyoyo inofanira kuchizokomunikatwa kuvanhu kuti ichizooneka kuti vanhu vaone kurerukirwa kutaura kunoko vanhu havasati varerukirwa nekuti mitemo iyo haisati yavapo tiri kuti mabhill akaapruvhwa pacabinet haisati yamutemo unonzi legislated mutemo unobuda kana wapinda muparliament wadibhetwa muparliament wosainwa napuresident ndo panonga paana mutemo ndo kuti vanoshandisa mapazi ehurumende vakwanise kuinforce kuti ukwanise uchishandiswa saka izvozvi tiri kungofamba tiri vana veisraeri vari kubva kuijipita kutira kuona kuti tiri murenje hasi tasvika kucanaan asi tiri kucanaan iyo saka tinofanira kuwanisa nhanho kuti svike mucanaan
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paunivhesity of zimbabwe Dr Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko akakonzerwa nemafashamu emvura kuBuyera South uye nyaya yekubatsira vanhu nezvekudya nezvimwe. Mazuva apera mumiriri wenzvimbo iyi vaJoseph Chinotimba vakapomerwa mhosva yekutora chikafu nechisimba kubva kuna kanzura weMDC vachipa vatsigiri veZANUPF asi vaChinotimba vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChinotimba tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zvakaputswa nemvura mudunhu ravo.
Of course kwakabatwa dine bridge hwani rakatsemuka riri kundinetsa but as I'm talking now I'm happy with the Minister of Roads Comrade Joram Gumbo. Even iwo ndiri kutenda vakandibatsira ndine vanhu vakandibatsira vana Steel Force nevamwe vakandibatsira vamwe matombo Bikita Minerals and so on kuti bridge iroro rigadzirwe nokukasika but chatinetsa ndechekuti riri kunetsa kugadzirika nokuda kwekuti mvura yacho haisi kuvara kuti titsere tiise makoramu potombomira tombomira kuti mvura iite shoma saka asi hakuna kunyanya kutorwawo sezvakaita kumwe asi totenda Mwari because Mwari panenge pakutukwa mugabe manhingi Mwari anonaisa mvura. Vanhu vanga vakuti mugabe ndounotomboraisa naye Mwari kwakuchinaisa mani. Zvatitaridza kuti come 2018 we are going to win. Hapana anovhota nedumbu, tinovhota nekuguta.
Saka zambuko iri kana kuti bridge riri papi chaizvo vachinotimba?
Bridge riri panodzipwa Muzeze River, Muzeze River panyadi. Kuboera sauti. Muzeze River, that is Nyazizi Parallel. Ndo pariri. Endi wewe pressing. Kana uine mari yekuti basira ikoko kwa. Ungango gari kwa America. Usina mari yekuti basira ka. Can you send your gift to us? To tenda chazo. Nema kuma tatu mana. Kuti pressing ya ruku gara kwa America. Saka naka. Unza mari kuno kwa uruku uri. Ama hara ikoko kwa. Tiwa kite bridge.
Kupa yedze chikafu hapa, zvakamira sei?
No, chikafu hama wekweka. Ndo sakota kutaura kuti mari anesu. We are not going to have my election in 2018 in Jeshivota Nedumbu. Goreli Nedumbu, no vota matumba haka kuta. Enda kuna anenga ajiti, gaya hapa. Chagudiwa ipapa. Who is Chinos? It is the constituents of Boera South. Who is in Ningi? Then the people are going to vote because of Basaroru Kita. That's all. Tono Saganaiko.
Asi pane mamwe mashoko atakambonzwa kuti vachinosi vazoputsa dura vakatora chikafu changa chirimo vakanyimwa MDC vachipa vezanu PF inyaya yechokwadi here?
Zimbabwe yese hakuna MP akafanana nachinotimba. Hakuna MP anodiwa nevanhu whether ma MDC, whether ma zanu PF, whether man akafanana nachinotimba. Therefore ndinozi chinotimba wevanhu mwete chinotimba wezanu PF asi wevanhu. Meaning whether MDC is NPF into Diri in Diri MP we run. If you ask my MDC constituent mount, Vanota, Chinaga and MP Agapana Chinotimba since independence. Saka that one is a liar, Muna knows Nyepera Ake Akawana Kuti Akun was a Kita. That gentleman, the candidate of that word 33, the compact staff. Ndoda kuti upe wanhu ndakamupa chikafu musi wemande. Ndobva ndamufonera foni kuti unofanika kupa vanhu musi wechitatu. Chidaidzira chipiri chitatu vanhu vane nzara. Vanhu varye chikafu. He didn't do that. He continued saying, handiteereri zvandinotimba ndinozopa vanhu chikafu musi wesvondo zuva randinoda. Then I say no. Hausi wakatsvaga chikafu ka. I respect you ndakuti panhu chikafu musi wechitatu. Iwowo wakuti handipi ndozopa zuva randinoda. Then ndakamutaridza masimba. Apa paitaridzwa namasimba hatina kuputsa dura takandocheka inonzi iyo key yaakaisa iye iya yekuti koya yakwete union key iya iya dzeya dzepadura dziya dzepamatura dzaita kunanama yedu ndobva ndaita ndeyakeka haizi yechikoro then ndakamuchekera ndobva ndamupa futi imwe yacho kuti asori wakaishanda mari yako ndobva ndadaidza vanhu. Whoever was there benefited. And I announced was it and I'm back with the following month. The Gamba with the Iri Mandi. I got the way I would turn up and deal with the chef with the Kanga Nisa. But I got with the end of power and the Kabu Mangmanu Nesa Uno Chipiri. He have to do so. Chaka, I was teaching him how to sit with the people.
Mumiri Webuera South, Mdare Paramendi, Joseph Chinotimba, Varuparunare Muarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na amai Monica Mutsvangwa vanova ivo sachigaro ve Women's Parliamentary Caucus vakamirira ivo bato rezano PF. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa.
Makadi henyu ndinotenda chose kundunzwa pa program ino.
Mungati tsananguriro kuti zvirongwa zvipi zvamuchange muinazvo ku United Nations ku New York pamusangano wemadzimai.
Musangano wemadzimai pasi rose nyika yese unoitwa gore roga roga ku New York pa United Nations. Naizvozvo gore rino unenge uchitanga musi wa 13 kusangana uchipera musi wa 26. Uku ndokwaunosangana neshasha dzese dzepasi renyika nevari kutungamirira madzimai vanoshanda nemadzimai, maministers emadzimai, maparliamentarians nemainstitutions akasiyana siyana kunyanya maCSOs, macivic society organizations.
Zvii zvamuchange muchizeya kumusangano iyi?
Zvatakagona mugore rapfuura, zvatakanga tawirirana pakapera CSW gore rakapera, kuona kuti ndezvipi zvakaitwa, zvatakagona kubudirira ndezvipi, ndezvipi zvatofanira kuita tichienda kumberi.
Zimbabwe ichange ine zvirongwa zvipi pamusangano uyu?
Isu senyika gore rino tinofara kuti ukatarisa program tinenge tine 2 days zvichaitawo maprograms eZimbabwe. Zimbabwe ichange ine side event yayo yekutanga inenge iri kutaura nezve human trafficking. Apa tinenge tichitarisa nyaya dzekutorwa kwakawanda kwanga kuchimboitika munyika medu, kwekuti madzimai nekudaro kuti mabasa akunetsa munyika medu vaigonawo kuwana kufuririka kuti handei tinokutengera tiketi rendege uende unopiwa mabasa osvika kukuweiti uchawana basa unenge wakutambira $600. Apa madzimai nenhamo nekufunga nhamo dzaana mai nekufunga nhamo dzevana mai vamwe vanenge vari machild headed families woona kuti pamwe dai ndikaenda ndikatambira $600 pamwe ndine zvandingakavha mumba vasingatozivi kuti wawira mutsaona yakaomarara. Naizvozvo takashanda pamwe chete nemadzimai vedu. Tine macivic societies akasimbarara chaizvo munyika muno. Madzimai akamira nenyaya dzekumirira nyaya dzemadzimai. Dare reparamendi ndotungamirira vakuru madzimai ese mudare reparamendi yatinoti Zimbabwe Women Parliamentary Caucus. Inosanganisa madzimai anobva kumapolitical parties ese, ini ndiri chairperson wawo. Takagara pasi tikatarisa nyaya iyi tichidzidzisana kuti kana tapinda muparamendi tinosimudzira sei nyaya iyi kusvika nyaya iyi vana vakanga vatorwa kuenda kunana kuwait kumiddle east uko vazhinji vakadzoka vachiuya vachizotaura kuunhapwa hwakasvikosangana nawo ikoko. Naizvozvo tinoda kuti titaridzirewo nyika kuti nyaya dzehuman trafficking dziri kuitika, it's very real and it is sevanhu vatungamiriri tinofanira kutarisa kutadzidzisa vana vedu, vanasikana vedu kuti varege kungowira vakanga vasangana nevanhu vanoti zvinhu zvese zvakanaka totokutorai toenda nemi toenda tonokupai mabasa.
Zvii zvamuchange muchizeya senyika?
Nyaya huru sayati kufamba nayo sedare reparamendi madzimai pamwe chete neministry yedu yemadzimai inyaya yekuti pakabuda mutemo unonzi SADC model law on eradicating early child marriage. Inyaya hombe chaizvo iri kunetsa. Zvakaonekwa izvo kuti tikarega kumisa nyaya iyi vana vachasvika kuma 15 million munyika reino rese vari below 15 vana vane vana vavo. Zvoreva izvo kuti kana mwana aroorwa ari mwana mudiki watoparadzwa upenyu hwake. Nokuti tinoziva kuti 13, 14, 15 years vana vari kuonekwa, vamwe vanoita zvokupirwa vachinzi tikuri pangozi, vamwe vanonzi ngavaende kumusha kwaningi nekuti kune mari tigopuwa mari nenyaya yepovhati. Isi takutoti mitemo ngaiomesese, tikanyora mitemo isingaitwi implementation hazvibatsiri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Honorable Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa mazita, mazita, neno ndinofara kuva pachirongwa chedu chekutaura nenyaya dzedu dzinokonzena isu madzimai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nava Albert Diogo vanove social welfare officer kana kuti vanoona nezvemagariro evanhu vachimirira bato reMDCT mudunhu remukumbura. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaDiogo.
Ndinotenda hangu ndinozvigamuchira mazviita enyu maringave nemi.
VaDiogo, tinoona kuti imi munomirira social welfare kubato renyu reMDCT kudunhu remukumbura. Mungatiudza kuti zvii chaizvo zvamunee muchiita sasocial welfare officer weMDCT?
Right. Zvimwe zvandinoita ndinotarisana nevanhu vakasangana nemhirizhonga vakavhitimaizwa nguva yezvimatengero enyika. Saka ipapo ndopatinoshanda tichiona kuti vanhu ava vakavhitimaizwa sei, chii chakaitika mukati mavari, nokuti kune vamwe vedu vakapisirwa dzimba vasana kuisira neni, vamwe vakatorerwa zvipfuwo zvavo, vamwe vakaremadzwa, nanhasi nevamwe vachiri kushungurudzwa. Madzimai yamwe yakashungurudzwa chaizvo hazvamusingakwanisi kuti nditaure paredhiyo. Munozivawo zvinoitika panguva yejambadya vobato iroro raibata rairwa vanhu vacho ivavo waita zvinhu zvinonyadzisira kwazvo. Vanhu vakadzimaizwa konzero nekuda kwezvematongero enyika. Ndo zvandinoita izvozvo.
Saka imi kana makamaziva kuti Kandemiri akashungurudzwa nezvematongero enyika, chii chinozobatsira Kandemiri kunze kwekungoziva kwenyu imimi?
Ipapo pakanaka. Kana ndichinge ndaziva inini manje, ndinoendesawo kuakuru angu kuti munhu iyeye akakuvadzwa kana paakaroya kana akakushungurudzwa nezvakadai kana kutungwa kuinfect wakarepwa semadzimai kana kuvarume kusungurudzwa isanganidzwana naizvozvo, ndinoendesa kuakuru angu. Kune chikoro chinoitika iko kuita counseling, then kana kuri kurapa obva arapwa panyama nepamweya mukati memwoyo, marwadzo ese anobva aita counseling oitiwa chikoro chechi then otobva azorapwa zvakare.
Asi kava Diogo, counseling yamuri kutaura iyi inongobatsira nyama nemweya kana nepfungwa? Ko midziyo inenge yaparadzwa iyi, bato renyu rinozoyamura sei munhu?
Aiwa, pakanaka maita enyu. Pane zvinezvi tiri kurongedzera zvinhu izvozvo. Bato redu kuti rikwanise kuzoita izvozvo pane zvinezvi hazvigoneke kuitika. Ndechikonzero chekuti vanhu ivavo vakaita izvozvozvo vachirimo munharaunda ende havasati vabatwa kuti atonge vainde mumakoti kuendeswa mumajeri kana kutongwa nenyaya chiiyoyo. Saka tikwanise kubatsira vanhu ivayavo, tiri kuchirwa futi kuti padzimwe nguva vanogona kuzoparadza futi zvinhu izvozvo. Hatizokwanisi kuzviita nechikonzero cheizvozvo kuti zvinhu zvikagadzira bato retikatipa vakirwa futi mangwana vanogona kututsirwa futi kuitiwa zvimwe zvinhu vanogona kutorerwa futi. Saka ndezvinhu zvisiri kuita mune zvakanaka zvinge tii takambomira. Saka zvezvo tichiri kurwisana nehondo tipino deno bato iro rawina vanogona kuzoona kombanzeseri nyaya yati tiri kungorekodza nyaya dzacho dzese zvinhu zvose zvakaitika. Tiri kufira kuti vanhu vakaita izvozvo vanotongwa.
Ko pari zvino nyayawo dzekushungurudzwa idzo dzakamira sei mudunhu renyu?
Right. Pane zvinezvi kushungurudzwa kwacho kunenge kwatotanga zvakare nokudawo kuti tadhizi kunovhota. Saka nhasi uno abedu wabvamuka achingotoye kuita toi toi mukati menharaunda muarea nese vachiita saizvozvo musangano wachishedzera kuti kune musangano munhu wese musangano, then wachitaura mashoko ekushidzira vabereki nevanhu vese kuti munhu wese musangano. Zvaitaura ikoko ndezvekuti munhu wese anofanira kunge pane zvinhu zvakufamba chingoti munhu wese ari kana asina kuvhota kuvhotera ZANU-PF tichasangana tichakuonai. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vashungurudzikane zvakare mukati mekufungisisa nezvinhu zvakapfuura kumashure.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaDiogo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndatenda hangu.
Manga makateerera kuna vaAlbert Diogo vanoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu mudunhu remukumbura vachimirira bato reMDCT kana kuti social welfare officer muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo kwevanhu vane zvikwereti kukanzuru. Nyanzvi munyadzi dzezvoupfumi dzinoti uori wokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 11 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le MDCT liqoqa ukujengisela mhla ka 22 kuyona le inyanga. Kambe ibandla lezana uPF lingaba lilungiselela uqilibezela kukhetho oluzayo na.
So ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi inhlanganiso ezimeleyo kumbe inhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo lezana uPF.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelela isigaba seMathebeleland South.
Kwamukelwe ngemanga singakuthi ngama mixed feeling.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le MDCT liqoqa ukujengisela mhla ka 22 kuyona le inyanga. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ngolwesine ukuthi baqoqa ukujengisela besola ukonakala kwemnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ambona umpasonto embi kakhulu iloba ngazi ukuthi aphumelela kodwa ngasikele iconstitution entsha yeZimbabwe iyavumela abantu ukuthi bajengisele. Bekusebenzisa khona lokhu okubhale iconstitution entsha yeZimbabwe okuvumela abantu ukuthi bajengisele uma befisa ukujengisela indlela lokuthula.
Kodwa siyabona ukubana kade waqalisa umnumzana Tswangirai esithi akutshengiselwe kungaphumeleli. Ubona ngani kuzaphumelela yini kade?
Ubona zani yikuzama nje kodwa ambona ukuthi ungafanana nje lokwakudalela khona kwabo 2000 labo 2002 uba lezana shuwoyila mani lamaningi ngoba ilabor yayiqinile abantu abaningi babeqhathiwe nabese abantu abaningi abasasebenzi. So okwenza ilabor ibe ngani ayisayiqinile kakhulu iyayimqinisa kakhulu khathesi abantu abaningi vela basasebenzi abantu abaningi ama-informal traders abanye vela basebenzi. So mbona kuzaba labantu abaningi kodwa mbona ukuthi kuzaphumelela ngendlela okwakuphumelela vo-1998 lakubo-2000 lakubo-2002.
Kanti khona vele kwehlulani ukuthi kube lokutshengisela ukungenzakala njengalokhu okwenziwe kukhokhelwa ngumnumzana Ivan Mawarire.
Yambona zani laphana nxa sikhangela asikuthi ngumawarire wenza ukuthi uphumelele kuphela ngoba amatija ayesiqayikile yiko kwenza sekuthi into lani iphumelele. Ngumakhela wathi sekwenze kwesibili sizama ukuthi kutshengiselwe kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher ayesebile le msebenzi amasiko sebenzi ayesebilele le msebenzini. So laphana kwaphumelela nje ngoba wakule strike enye ivele ikhona wathi sizama kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher namaimasiko sebenzi basebilele le msebenzini.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekebulawayo. Lokhu sikudaba lunye umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla lezana uPF seliqalisile ukuqoqa ukuqilibezela kukhetho oluzayo. UTswangirai uthi uhulumende ufuna ukuthi kuthengwe imitshina yokuvotisa yama biometrics nguye hatshi inhlanganiso ye United Nations Development Fund ngoba efuna ukudinga inkampani efana leyenikhuvu etheswa icala lokuphathisa izana uPF ukuthi iqilibezele ngomnyaka ngokhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ukhokhela ibandla leansa umnumzana Moses Mzilandlovu endawonye lengcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Mlamuli Nkomo onguye osungula ingqoqo
lanxa singazithi imchini ithemwe ngubani ukuthi iyimchina enjani yona leyo isebenza njani iyakhona yini ukumanipulator kumbe ayikhona ukumanipulator so ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi iyinhlanganiso ezimeleyo kumbe iyinhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo leZANU-PF
Mnumzana Ndlovu ungasigqibela ke uhlelo lwethu usitshela nje wena ukuthi ubona njani lokhu okukhulunywa ngubaba uNkomo ubana imchina ayikhathalekile ukuthi ithengwe ngubani
Ngibona lo nkomo kakhulu ukuthi ngikubalekile ukuthi ithina thoba. But isolo ekhona lapha isekuphini khona yona iveki ivele abantu abasebenza khona abaphezulu. Esingathi the people are meaning money iyokuzela iveki. Uzakhetha ukuthi abaningi bakhona babefakwe izandla. Silabantu abafana noDouglas Ngikaramba olisota olembali yokuphatheka ezintweni zodlame. So lokho kulabantu esithi thina abanye esiphikisayo sikhangela ukuthi abantu laba bavele balothando lezandla ngabantu bezandla. Singeke sikhulume nge-independence ye-Zimbabwe Electoral Commission. In other words, ngayikho independent. Into yokuqala, I'm sure uNkomo uyayivumeleyo ukuthi ngayikho independent izekileyo. Ngoba kuthana ukuthi nawe kuthiwa abantu ababona abaphethe izeki bayavumelana ngamabandla wonke azepolitiki. Kulingana nezani ingathi khona ngoba yona iyabusa. Kulingana nje asivumelelene abantu esibona bengasoze babe le nketha beyithabi lapha. Lokhu esingathi na-impartiality. Into yokuqala naleyo. Kube sesiba lento eziningi-ningi eziphathela lokhetho lolu ukuthi ayisikho nje ukuthi kumbe imishina leyi aziphethe ngubani nokuthi kunezinto eziningi ezenza ama-elections engabi free and fair esifuna ukuthi ngavele sikhuluma ngazo kuphela nje ukuthi mhlawumbe isikhathi kasavumi but na benza kwelula ngiye phambili ukuthi khonoku nje ukuthi into vele sesizikhulumayo sesiyazikhulumela phandle kwelizwe e-America so loko ngizani ngavuma ukuthi abantu abanje ngathi bazwakale kumedia yabo iZimbabwe engasiyo Zanu Broadcasting Corporation eyiZimbabwe Broadcasting Corporation kuzwakala imbono le khona apha ekhaya ngenye into engakhomba ukuthi ama-elections aba-free and fair ngoba ukuba free and fair kuma-elections kusho ukuthi abantu bakhethe phakathi kwamabandla abawezwayo ekhuluma bekhuluma daily abantu i-ZBC ZTV ikhuluma umbono weZANU-PF kona kwana vele sokuveza ukuthi akasoze aba free and fair even if izeki ibingazama ukuthi abe free and fair angeke ngoba kunezinto eziningi ezingeziphathela udlame olungabulukhona elizweni kathi esibabiza ama-youth militia ama-youth brigade nala sokukhomba ukuthi vele bafuna ukwenza i-violence kathi esibayarisetla abantu khonapho lokuze ema-area lapho abazi ukuthi khona ngabalasupporti kwakhomba ukuthi bafuna ukurika ama-elections lezi zinto eziningi-ningi eziphathela ama-elections so ngiyavuma ukuthi ye into ize iqakathekile kodwa khaya lezi into eziningi izeki engasoze yazilungisa ngoba kuthiwa ziphethwe nguhulumente
Hello ke ngumnumzana Moses Mzilandlovu okhokhela ibandla leansa ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelele isigaba seMathebeleland South ngolwesine esiyasungula uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture. Lolu hlelo ngolokupha izakhamizi inhlanyelo lemvundiso bese zisipha uhulumende ingxenye yesivuno njengembadalo. Umnangagwa ubikwa emukelwe ngenzondo ngabanye abathi bona bambona njengomunye owakhokhela umbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxele sakhamuzi seMatobo umnumzana Angliston Sibanda.
Zakhamizi bezibuthene khona ngale ndlela engathi zonke zikahulumende. Anti kulo hlelo lukahulumende loluthiwa i-Command Agriculture okuthiwa uhulumende awupha khona abalimi ama-input bese belima belimele yena uhulumende belimele uhulumende.
Wamukelwe njani?
Kwamukelwe ngemanga singakuthi ngama-mixed feelings. Abanye abantu bonke abaningi especially ama-members ezanu-PF labanye abantu bayakujabulela kakhulu ngoba lolu hlelo lukahulumende abalusekelayo ababona ngani ukuthiwa yilolu selinceda kakhulu ukuthi ilizwe liphume enkingeni ezikilo in terms of food security. Kodwa ke abantu besigaba nabantu abaningi abakujabuleli ngoba lapho akukwenziwa khona le program ye-Command Agriculture emaphisa ngale kuvele kule nkinga yokuthi kulaliwa uhulumende le company ye-Trek Petroleum le-ATA bathathela abantu kuyamasimo abo bathengisela abantu bathengisela unyakenye abantu babotshwa lokhu kulamacala angakapheli abantu bayayethuselwa abantu bayahlukuluzwa abantu besiyayikuhlala khonaphana e-irrigation isindile abantu esigabeni abakuthandi kabayijabuleli i-Command Agriculture kodwa pho abantu basebeaukungathwani njengoba sibuswa ngogodo sibuswa ngombuso kahulumende onganani nokuthi abantu bacabangane uhulumende onganakiwe nje ukuthi abantu bezwa njani bese kuthi kuphinde kube wese ngoba lobabayalo umsekeli kamongameli uvele ngumuntu abantu bemathebeleland abangamthandiyo kasimthandi ngoba nguye umuntu owayekoyeonguye wabantu wabanye abantu abakhokhe ababekhokhela igugurawundi bese kusithi khonaphane pepa baphise pepa lakho angithi kule bhulagwe khona owaphepho waphelela khona abantu bakithi so kuba nxaebuya khonaphana yethu uzoyelontsha iprogramu abantu basuka bengakujabuleli bese besesaba bacabanga ukuthi ingxenye lokhuyana okwakudala sokuvukile so ayisiyo nto ejatshulelwa ngabantu esigabeni lanxa nje bona abantu bezanupiyofike ngakujabuli nangokujabulela badiye kulokuhlela olutsha lukahulumende.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isakhamuzi semadobo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
ikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisensango ensiza njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Elias Ncube ngokufuthelana osokuqhamuke kulindawo kubangwa indawo yokuhlala. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo.
Kwenzakalani khona ngapho?
Lapha insiza thina sibuye lapha lo Chief Jahan sisiza ekho ukuthi sizohlala endaweni yakithi lapho sizalwa khona. Sasuka lapha thina ngama 60s sisiya eGogwe. Abanye thina bese sihlale eBhinga kodwa ngathi sesiphendukile ngoba uChief sebuyile endaweni yakhe. Manje usuhlupho sesilalo lapha ukuthi kule ndoda esiyitholi lapha inguteachera NCFS esikoleni seSango Primary School. Indoda lethiwa nguShimu Mathe isizenza umnikazi wendawo kayisafuni induna ayisafuni thina esibuya lenduna usesenza njengani indawo singeyakhe ngoba uyayithengisa lendawo uthengisela abantu izakhamizi azifunayo nezakibo khona le mashoneni uyazithengisela indawo leyo ukuthi zihlale khona so kasafuni abanye abantu babuye bazohlala la useselokhu esithumela amaphoyisa ezosibopha sihanjise eFort Jackson ukuthi sihlale okungalamvumo khathesi ngitsho nje kulabantu abang-8 ababotshiwe abathethwe lapha izolo sebeyekelwe khona ngale sokuthiwa i-court yabo iyangena ngolwesine next week okunjengokuthi abantu lakhona sekumele babuye ngenyawo bazofika khonapha ekhaya angikhole ukuthi bazakwanisa ukuphumelela ukufika njengoba khathesi ilanga selitshona linje.
Cala bani abaletheswayo abantu laba?
Kuthiwa i-illegal settlement bahleli okungekho emthethweni utsho njalo yena ushemu kodwa laye khonapha ehlale engakungalamuntu amphile indawo yonale thina sibuye le nduna bona bathi i-illegal security khonapho thina kodwa sibuye le nduna so asisakwazi ukuthi senze njani seziye sacontact induna ibithe yona ifuna ukuthi iye ekhodi labo ababotshiwe laba ukuthi iyeclaima ililungelo layo ngoba yena ushemu uthi kasayifuni induna lapho futhi kayifuni kafuna ukuthi kube le nduna lapho induna osesithi nguye ufike lapha 2000 ezofundisa esikolo khathesi kasafundise abantwana uyahamba every day ebhoda lento zephati abantwana kabafundi abantwana ungaya esikolweni sesecondary esikhonapha eduzane eseturn off yeshangane mine uheadmaster wakhona ukuthi abantwana abaphumenisawo ngapha vele abazilutho bafana lo grade 3.
Yona induna yenu Ncube lalihambe layo egogwe laseliphenduka layo kumbe lalihambe lodo?
Sahamba layo induna yayakhile egogwe uJahana uChief Jahana uKhumalo.
Lisuka khonapho uShemathelo wayevele khona yini ehlala esigabeni?
Hayi wayengikho ubuye ekhathesi ngokuzofundisa ubuye ngo-2004 ufika kwakhe la.
Akekho yini ongalihlalisa phansi lixazulule lolu daba ofana mhlawumbe lo meli wedale lePhalamende?
Ummeli wedale lePhalamende uMP olapha uhambisana la yena uJagashem lo. Labo council abakhona bakanye la uJagashem lo ngoba mhlawumbe singathi badla bonke lezo zimali zokuthengisa umhlabathi ngoba bonke basayidela yena. Asisakwazi ukukwenza phele mbili indaba sommeli siye kupresident maybe manje ngiyongayisekla down.
Ilibanga kizakhamizi eziphatheke kubi ngalolu daba.
Okwamanje ezikhona ku ground lapha izakhamizi singu 18 esifulayini yona leyo abakungene khona imfazi yona leyo kuthutha kubuthwa kubuthwa kwabantu. Kodwa otherwise uma sikhangela ipopulation yonke ekhona lapha sesidlula ama 2000 abantu abacentayo nje izitendi zokuthi bakhe njengokuphenduka kwethu.
Uyasho Ncube ukuba namhla mbe sokudingakala umongameli angenele kulolu daba nxa elalele kanye labasekeli bakhe obaba uMphoko mazibani ongathanda ukuwafikisa kibo?
Mina bengicela ukuthi nxa besizwa abadala akababuye egroundini bazosilamulela kulubaba othiwa nguShembu. Kumbe bamsuse sibili khona lapha esikolweni aye kwezinye izikole ezikwenye indawo ukuze thina sisale siphumule lathi sakheke esibethwe ngumoya endaweni yethu.
Hayi, siyabonga Ncube, sengathi lungalungisiswa ngokuphangisa udaba lwenu lihlale kuhle njengezakhamizi.
Hayi, kulungile baba.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isensango einsiza umnumzana Elias Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver lelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyabonga ntungamile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomhlabeleli uSandra Ndebele oselengoma entsha ethiwa ingoma. Okwakuqala nyakwamukela kuhlelo.
Ninjani bantu bakithi? Ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kujalade lami lese iphuma izono lokhu and ikhuluma ngayo yonke into nje wona yasikhethela ukuthi kuwe kuyini okuhambelana nawe ngoba ithi ingoma ngesiNdebele meaning a song ngesiShona isithi ingoma as in the drum nge-language yemgwaqweni isithi ingoma kodwa ngithi yekela ingoma don't take the drug.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma 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 ingoma ngoma ingoma ngoma ingoma.
Siyabona ukubana uhlabela lomunye lapha owumzo 7 ungasitshela ngaye kancane.
Ngizosebenza nomfana osakhulayo kakhulu okubulawayo ehlalelayo. Ngakhumbula ngiqala ukuzwa ingoma yakhe esithi chuta 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 chuta. Ngabe esithi ya, umfana lo kufuze ngimdinge ngiyenze something like because one, isound yakhe ngenye kuthanda ze-Africa njengabe lambikwazi ukuthi ngiyintombazane ekhanda ezamasiko. Ngabe sengisithi ngamdinga-ke sasebenzisana kuhle kakhulu. Ngamele talenta kakhulu and lakabile edlalade adilethela amasingo kuphela and also zasebenza estudio kabudoktang e-Osi Productions laye ngiyawinela ukuba ngu-producer of the year nyakenye. Izinto yenza ividiyo kuthiwa ngu-Andy Carter. Andy Carter nangomunye ubhuda kobulawayo kodwa sehlala lapha eHarare laye futhi wawinela i-best cinematography last year khona ngapha futhi wena eZimbabwe laye ngomunye oyenza ezamakhamera oyenza kuhle kakhulu. So ngisebenze nabantu
sezingeni eliphezulu kakhulu.
Ungasitshela ke ngedlalade lakho leli elilengoma yena le ingoma.
Idlalade leli cabanga ukuthi silikhiphe ekupheleni konyaka. So enyangeni ezilandelayo sabele ukuthi sikhiphe amasingo kuphela ukwenzela ukuthi sizame ukwenza ukuthiwa i-build up. Unyaka uthi ukuyaphela abantu sebephrosese bezazi zonke ingoma ezabe zikudlalade. I-idea yethu yedlalade ngeyokuthi sithi umande uSandra has been in the industry for the past 18 years mina lo. So njengoba kade ngise-industrini for iminyaka yonke le eminingi kangaka kade ngiqansi lada ukuhlangane lokunyume lokudiyalo lokhu qansi siya phezulu akunakuyehla ukuyela emuva phansi. Se-albhamu yake idlalade labe lisithi After Ladder.
Lile ngoma eziluhlobo bani ziyahlukana yini laleyi ethiwa ingoma kumbe ziya
ziyahambelana kodwa singaphinde isikhohle ukuthi vele thina singabantu besintwini and abantwini bamasiko so zabona ukuthi kuyabe kuhlangene zona ziyena lezamasiko njalo ezamdlela engangizenza kudala but sizame ukuzibambabamba kancane ukuthi zihambelane lesokwenzakala kulezi nsuku ukuthi lathi simuve ngezikhathi singasaleli emuva sidlule ngabanye kodwa sihambe ndawonye labanye kodwa sifake khona ekhona vele esasikwenza ekuqaleni.
Hhayi, siyakufisela inhlanhla kakhulu Sandra, ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga kakhulu umthwakazi omhle. Ngihlale likwazi ukuthi impilo ilokhona osisele ukuthi ibe yikho khona. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumhlabeleli uSandra Ndebele ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana elizweni kanye lendlela abanye abaphumelela ngayo ngesikhathi kunanzwa ilanga lamalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Sixoxa lo Nkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho yeWoza yethulele umphakathi ugwalo oluhlelayo njalo luchasisa ngodaba lwabesifazana nge-International Women's Day. Ungasichasisela ukuthi okuyikho okumqoka yikuphi?
Sasikhangela kwabesifazana eZimbabwe sethole ukuthi silamalungelo, silama-policies, imithetho ekhuluma ngezomnotho, ezokuhlalisana, ezamasiko, lezombangazwe. Umuntu wesifazane weZimbabwe yenelisa ukwenza lokho kodwa akayenelisi. Nxa sikhangela impilo kamama walamhlanje siqathanisa lowe-Rhodesia. Ngoba sikhangela ukuthi 7 years sithole independence. Asikho ukuthi sifuna ukubuyela eRhodesia kodwa siyaqathanisa ngoba ikho kwenzakalayo on the ground. Siyananzela ukuthi umama weRhodesia ebengelamthetho emvikelayo, ebengelama-policies, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu bakhe, imuli yakhe, idle, isude, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashopu ayidinga lokhu abantu amashopu anjengabo-security mills uthethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali. Xa singakhala ekhulelo laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ebhalisa ayeveletha kodwa singaqathanisa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olama-policies amaningi olemithetho eminingi olamalungelo amaningi oweZimbabwe kwehlile ukuthi atheke 3 mils aphekele abantu abakhe aphekele imuli yakhe. Xa esiye esibhedlela khona ekhulele funa uyaveletha kumele a-register $25. Engarejista $25 le niyombheda kuphela. Uzamile manje siyakhululeka ngahambe ephethe impahla zomntwana kuphele usane lwakho alikhangele ukuthi akuye. Kumele athole ukhothonulo omesihle spirithi. Konke koma okudingakala nxa ubeletha sifikile lokhona okuyikhipha ukukhipha ingaba yomntwana ukuthi kuphi ingaba yomntwana kumele uzithengele. Nxa unga-operatha kumele ube le-kit yonke. So sithi sizibuze ukuthi khona kathi pho imithetho le yama-policies esilawo asinceda ngani nxa umama elawo kodwa edubeka kangaka. Yikho kusenze sabhala statement esithi no, kumele sisukume sibonte ama-policies they're not for window dressing, they're not for plain standing. Ukuthi silakho kodwa ngapha sisifa kusibulala.
Libone ngani ingxaki yokuthi imithetho le isebenze kuyini?
Ababusayo abaphetheyo abalakho
ukuthi bafuna ukuthi yabona uma usenza umthetho ukuthi ngibone ngibuke ngibakwazi ukuthi ngilakho kulokuthi ngisiza abantu ikho khona ezimbabwe njalo kunye ngibonayo ukuthi nxa ngihlezi ephalamende kumele ngibe ngibona ukuthi kathi kungani kuthiwa omama ababelethi hayi babela ngihlale ngikhuluma ngakho kuze kubanjene kubanjene agcine bethi sesidine ngalo mama yekela sibanike omama abakufunayo yabona sikhala ngayo thina njengenhlangano sekolo ukuthi omama silabo kumaphoyisini kodwa kabameli simple things ngiyathemba kwaba abaningi bephalamente kabakwazi ukuthi wena omama behamba bethwele amakhothonyulu besiya ngaphi besiyabeletha la mama-pespirit nxa ungaba yindaba sithi ishubeke phansi ephalamente bengahlokomaobaba
kodwa bakhona abanye abesifazane ephalamente njengonkosikazi Priscilla Msiha-Irambu Mshonga njalo ikhona ikomiti liyane yabesifazane i-caucus ungathi bona benze okweneleyo yini
ngiyamhlonipha kakhulu umama lo ngoba vele ukhuluma ngama-simple things noma azahlekwa yeyizo liyazikhuluma sokuthi ngawo mama abaningi ngombana bayamsekela ikomiti leyi bayilandelele bekuthi selenzeni asifuni ukuthi lamakomiti azabe khuluma kuphela ngaphansi kokonakala ezinye izinto ezimbabwe ezisincindizelayo azidingi into eningi okokuningi zidinga ukuthi u-announce ukuthi bomama ungasavumi ukuthi ubuyele ekhothoni lapho ngabo thina then ngapha on the ground ama-humanity defense esathi uba-announce ukuthi akukho emthethweni but esibhedlele bayakwenza ngenxa yokuthi bakuthi i-directive from Harare so nxa yena uminister we-health engathi lokhu bomama lingawuvumi asosikuvumi kuyafana kwezemfundo ngakhathi ezemfundo igunya lokuthi siboycote ukuthi i-constitution iyasivumela lo minister wafuyo wayiva isikhala zothi ukuthi bengaxosha abantwana akusengathi singaxosha abantwana siyasekhona ngiyakhumbula uChristina wakwaba yinhlekisa kwentanga ekhuluma ngokuthi omama isithunzi zabo sesehlile ngenxa yokuthi bathenga amathenti izibhozi angaphansi wokhothama waba yinhlekisa kodwa kwakuyi-issue angikethengi into echayiweyo laphana umama yabona
sizwile njalo sibongile ukuxoxa lawe leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Pambilini sike saxoxa lo Sandra Ndebele okwakhathesi ke sizwe ingoma yakhe ethiwa ingoma ngamafitshane njalo.
Kusukela kusibandlela kusiya kunhlolanja Ingoma, 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 ingoma,
makes you feel some kind of way. It makes you feel some type of way.
Hey ingoma kaSandra Ndebele ethiwa ingoma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDCT liqoqa ukutshengisela mhla ka-22 kuyonale inyanga. Kambe ibandla le-ZANU-PF lilungiselela ukuqilibezela na kukhetho luka-2018. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto kumbe yonale esisele emfitshane emnandi. Sigqidibane njalo kuvikezayo. Igama uChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.